Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, August the 22nd, 2017. I'm your host, Ntungamili Nkomo. And tonight, we are talking about the declaration of President Robert Mugabe's birthday as a national public holiday. Good idea or bad idea? Let's get your views. We are streaming live on Facebook at VOA Live Talk. And of course on our three websites, as you would know by now. And that's www.voandebele.com, www.voashona.com, as well as on www.voazimbabwe.com. Please give us your views on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call in live at the following number, 001-202-619-2077. So, Zimbabwe has a new addition to its public holidays calendar, the Robert Gabriel Mugabe National Youth Day, which comes on Mr. Mugabe's birthday, and that's February the 21st. And this, according to Home Affairs Minister Ignatius Chombo, is a declaration in honor of our President Robert Mugabe. This happened last week, the government took the decision last week, and per Mr. Chombo's statement, and I'm quoting verbatim, he says, "This declaration comes as a culmination of years of advocacy initially made by the founders of the 21st February movement, and subsequently by the National Youth League," and that's the ZANU-PF National Youth League. Mr. Chombo continued, "The youth acknowledging the unparalleled, visionary, persistent, and principled leadership of the President and First Secretary of the Party, His Excellency, Comrade Robert Gabriel Mugabe, and honoring him for peace, tranquility, and harmony prevailing among the people of Zimbabwe, the Youth League has resolved every year for 2012 up to 2017 that 21 February be declared a national public holiday," Mr. Chombo said. That's the topic of the day. And, of course, people, as you would expect, are very much divided on this issue. There are those who admire Mr. Mugabe. Among them are ZANU-PF supporters. They are, of course, electrified. They are joyful. They are celebrating that their icon is getting the recognition that he deserves. As a freedom fighter, as someone who has fought for, their rights. But you also have those who don't see eye to eye with Mr. Mugabe, who accuse him of dictatorship, human rights violations, and all things that you can think of that are not going well in Zimbabwe. They are saying this is a bad idea. Mugabe has left a bad legacy in Zimbabwe, and especially those from the MDCT, they are vowing to, delete this calendar, this holiday, from the calendar when they take power. Mr. Mugabe is a bad, bad leader. And, you know, designating a day as a public holiday is certainly something that they are not in, you know, supporting. That's, you know, those are views, those for and those are against. Yiloke udaba esingalo lamhlanje udaba lwe public holiday olwe eye Robert Mugabe National Youth Day okulilanga eselihlelwe nguhulumende ukuthi libe yi-public holiday. Bakhona ke abathi yebo kuhle lokhu abasupporta iZANU-PF bazoba khona abathi hayi this is a bad idea kasivumelani lakho lokhu. Umongameli Mugabe ngumuntu omubi osebangele ukuhlupheka okukhulu elizweni ngakho kamelanga ahlonitshwe ngale ndlela. Ndonya iri mudariro veduwe nyaya yekutarwa kwezuware kuberekwa kwa Mugabe nemsuwe mswa 21 February gore roga roga tukuzote rinenge ra public holiday. Kana kuti zororo hurumende iri kuti yatarazwa iri senzira yekuremekedza mabasa ava emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. That's our topic for the day. And joining us now is MDCT Youth Secretary General Lovemore Chinoputsa. Mr. Chinoputsa, good evening and welcome on Studio 7.
Thank you for inviting me.
We now have a public holiday in honor of our president. What say you?
We have realized that it's also save Zimbabwe holiday. I think but in essence, there is nothing really that we can celebrate from this holiday, because the Robert Mugabe Day has lost significance in the politics of this country. It probably this holiday had been put probably in 1985 thereabouts, or even in closer to when we attained independence. It could have made some sense. But the challenge that we have is that Robert Mugabe has eroded his own legacy that he created over time. His continued to stay in power has made it difficult for anyone to appreciate and recognize that at one point he played a very critical role in this country. So we dismiss this as a cheap gimmick, as a cheap political stunt that is meant to revive the failing fortunes of both ZANU-PF and Robert Mugabe himself.
Thank you. The love motion opusa, please do stay on the line. I'm sorry, I was about to cross over to ZANU-PF activist Jim Kunaga, but we have lost him. Nevertheless, we'll be reconnecting with him shortly. Saka uri kuti chii chakashata, chii chakaipapa love more kuti vaMugabe vange vachiremekedzwa nenzira yakadai?
VaMugabe havasisina chiremera chavanacho nemabatira vari kuita utungamiriri wenyika. VaMugabe valuza credibility nekurambira pachigaro. Kubva tinoona kuti kubva 1980 vanga vari president vachingobira maelections makuru esapfuura. VaMugabe vari kutungamira hurumende isiri kukwanisa kupa vana mabasa. VaMugabe vari kutungamira hurumende isiri kukwanisa kugadzira upfumi hwenyika. VaMugabe vanotungamira hurumende inoshungurudza nekurova vanhu vasingatenderani navo. So izvi zvese izvi zvabvisa chiremera chinogona kunge chichiwanika pamutungamiriri wenyika. Hapasisina chinhu chatingatarisira chinoyemurika pana vaMugabe pari zvino. Ndosaka tichiti kuiswa kwezuva iri kutambisa nguva. Hapasisina chinoinspira vana veZimbabwe kuti tikatarisa nezvaMugabe tingati pane chinogona kutaridza kuti pane zvakanakira vaMugabe pari zvino.
Asika vari kutsigira zororo iri vari kuti haiwa vaMugabe munhu mukuru akarwira rusununguko rwenyika. Akaunza shanduko yakawanda kuvanhu vatema, akatipa ivhu, akasimudzira nyaya dzedzidzo. Vari kuverenga zvakawanda wanda zvavari kuti maachievements avaMugabe. saka vari kuzviona zvakakonzera kuti vange vachipiwa ruremekezo uru.
Aiwa vamutivamedze vamugabe havasoredza vakaenda kundorwa hondo. In fact vamugabe hazvizivi kana zita ravo chairo rekuhondo ravaishandisa. Tinoziva kuti vanhu vose vakarwa hondo vane mazita avaipiwa pavaitungamirira zvechimurenje. Vakati munhu akazouya mukuvereka kwedu kunhoro hondo yerusuwe kusunungurwa kwenyika ino, munhu akanga achibatsiridza angori iye munhu akanga ataenda kuchikoro asi kunatsa kurwa chaiko hapana zvavakaita. Asi chero zvazvo pane zvavakaita tinotendaona kuti hapane zvazvimwe zvavakaita zvishoma izvozvo, asi havana kuzviita vega. So kuti titarise kuti vamugabe vanofanira kupiwa zuva, nekuti chete vakanga varipo pairwiwa hondo yechemurenda hazvina kukwana. Vamugabe vakauya vakatungamirira nyika vakapa direction muna 1980. Asi isusu tiri kuti aiwaka matakadya kare haanyaradzivana. Vamugabe vakazorasika pakuramba vakabatirira pachigaro. Vamugabe vakazorasika pakutadza kuziva kuti nyika ino inofanira kunge ichiendeswa mudirection yekuti tibudirire tese tinge tichikwanisa kurarama zvakanaka. So tiri kuti zvakaitikanawo zvakamboitika navamugabe zvanga zvakanaka chaizvo, asi hapasisina, hazvisi siripo. So hatingaselebrati zvinhu zvakare tichitadza kutarisana nezvatakatarisana nazvo zviripo zvanhasi. Mugabe wanhasi asiyana namugabe wa 1980, asiyana namugabe wa 1985. Even ikoko kuna 1985 nana 1980 pane zvakashatisisa zvatinoziva zvakaitwa nehurumende yavamugabe ivo varivo prime minister kumateveleland vatinoziva vakaita gugura hundi. Asi vanhu vakanyarara, vanhu havana kuda kutaura nezvazvo. Asi zvinongotadza chete kuti kubvira pakutanga utungamiriri hwavamugabe hwavanga usiri utungamiriri hwakanaka. So kuti kana zviripo zvavakakuza makuita zvikoro zvakambo, asi iko zvino tiri pati vana vakazvarwa iko zvino vese havazivi upenyu hwakanaka nekuda kwekuti vamugabe vakatadza kuzoziva pekugumira, vakatadza kuzoziva pekupasa bhatani kuvachisira bhatani kuti kune vamwe. So izvozvo ndozvinova disqualifya kuti vange vachikwanisa kuwana rukutso rwatingadai tichivapa seZimbabwe nekuti vakatadza kuziva pekugumira.
Aha, ndinotenda mwana mai Love Much inoputsa ramba uri parunhare. Uyakhuluma ke unopala jikelele webandla leMDCT kukatya lwabasakhulayo uLove Much inoputsa uthi ngokubona kwakhe umongameli Mugabe kalungelanga ukuba aphiwe inhlonipho enje ngoba njengokutsho kwakho chinoputsa kunengi asekumotshile elizweni. Uyakhuluma ngodaba lwegugura hundi kwafa abantu more than 20,000 eMatabeleland ale Midlands ngesikhathi zabo between 1983 to 1987 korapo ngesikhathi segugura hundi. Ngakho-ke uyatsho uchinoputsa kuti hayi yena kavumelani laleli langa lali holiday laleli khefu. Utsho njalo njalo uthi kabavumelani lakho njengabantu be-MDCT. Joining me now also is my homeboy, that's Tamani Ncube, all the way from Kamadlambuzi. Munjani Ncube. Hai, ito mama zvedu, kunjani kumapanyana?
Hai, kumapanyana tahaka jwane mbava koga.
Hai, lupaka gwayo, yoe pinda koga. Ngakujalo Ncube. Let's dive into it, Mr. Ncube. We are talking the Robert Mugabe National Youth Day, which is now a public holiday, being observed on the 21st of February, which is Mr. Mugabe's birthday. Good idea or bad idea?
Thank you very much, Mr. Nkomo, for inviting me into the show. I think it is a very bad idea because when we are talking about a state that is as dysfunctional as Zimbabwe, it's actually embarrassing to give heroic status to the people who have been responsible for letting us down in such a critical manner as what Robert Mugabe has done. And actually, I think the greatest asset in the hands of the oppressor is the brain of the oppressed. I think we have played well into the hands of this dictatorship such that it now dangles every critical situation in the manner that it wants to, because our brains have totally been given to Robert Mugabe and his dynasty.
Mr. Ncube, can I interrupt the ngicela ubambe kanjalo ngizaphenduka kuwe silomunye ubaba wezanu PF lapha ucingo lwake luyahlupha ngakho mfuna ukumupha ithuba lungakaze luqume ucingo lwakhe ngiyaphenduka kuwe Ncube uxole ngalokho Timbo Tora va Jim Kunaga is an UPF activist. Mkoma Jim Magadi.
Takanaka ni Magadi koko.
Aiwa Takanaka wo says it are new phone yenyu kuneza va kunaga. Si Timbo pinda munyaya. Iri mudariro nhasi nyaya yezororo ratarwa hurumende ichiremekedza vamugave vanhu vari kunyunyuta vari kuti haiwa handizvo vamugave havana kukonzera kunge vachipiwa ruremekedzo rwakadai muri kuzvionawo sei
Ya inini ndiri kuzvigamuchira nemavoko maviri ndiri kutoti hurumende yeZimbabwe yakanga yanonoka kupa zviri pamutemo kuti zuva rakaberekwa mutungamiriri wedu wenyika ive holiday munyika yedu neyeZimbabwe chiri ichi nhau yekuti tinofanira kuremekedza mutungamiriri ichitenda mabasa avakaita ekutibvisa munyika yeutapwa iyo yatakanga tichishungurudzwa nekutambudzwa nevachena so nekudaro ndinotenda ministry yavachombo yehome affairs nekudhiclara kwavakaita zuva irori kuti ringe richiremekedzwa munyika yose yeZimbabwe uye ive zororo
But critics argue, Mr. Kunaga, that the damage that Mr. Mugabe has done since independence has actually deleted, has erased all the dividends, all the respect that he once had as a freedom fighter, as a liberator.
Pfungwa dzavamoyo kushoropodza nekushora baba vamugabe hadzina kutanga nhasi ipfungwa ndo dzakasara muvanhu vakakoronaizwa vabreni dzavo nevachena so nekudaro tinovapa nguva yavo yekuramba vachitaura mashoko iwawo akitotarisa kuti ko ruzhinji rweZimbabwe ruri kuti kudii kuburikidza neutongi hwababa vamugabe kubva kumashure kwese tikatarisa maelections anga achiitika baba vamugabe vanga vachingobuda shudhu naizvozvo kana pa-2018 vari kunobuda zvakare shudhu saka ndiri kuona kuti vanhu venyika yeZimbabwe vari kufarira utongi hwababa vamugabe nokudaro pfungwa dzavamoyo dzekuti pane dzadzosawo mumashure nababa vamugabe nandina kungochiona izvi tikatarisa munyika yedu yeZimbabwe nyaya yeeducation yapadanho repamusoro kuburikidza neutongi hwababa vamugabe black empowerment to the people tarisai muone takuimpoiwa nhasi upfumi hwakuya mumaoko evana evatema ivhu rakauya mumaoko evatema saka handione kuti ndepai pari kukanganiswa nababa vamugabe handina kumbopaona ende handifunga kuti ndichapaona izvi
Aha, thank you there, Jim. Asi upfumi hwacho huri kumawere nyika isisina mari yayo ilizwe kalisela mali yalo ukuselakala kwemisebenzi almost 95% hapasina mabasa munyika vakunaka
wai uri kuda kushanda uchine pfungwa dzemurodhiza dzekuda kuti bhasi kune mumwe munhu iva murungu iwe pache zvako zvishandire why do you want to work for somebody we've been given the opportunity to be employers for ourselves ina handichadi kushandira munhu ini kupinda basa pakambani ndinopenda wo di employ wo varungu vauye vachindishandira yaemabhengeri nguva yavo yekunge tichivashandira nau ndini ndapo ndofanira kunge ndichitoemploya varungu vezondishandirawozvo ndokukurazvo.
That's a good idea there, Jim Kunaka. Please do stay on the line, Ndiriku Zoka Kwauri. And also, love much in Oputa, Rambai, Muriparunare, Ndimbo Zokira, Kenduge.
Makamba, niwano mafura kupi, wako uparita, nimari zipi, nikuti munyika chaimu, nikuti jikranchi yaka bata. So, nayanga, niruziru, kutu makamba, nano ranwa sei. Aita ora masoko akadaro kuti makamba makuru chaiwo ari kutovhara. Akutara vajairawo zvavo zvekutorera vanhu mari mumabank seminars. Uko kuda ndokwainga nzimari inowanikwa. Kuda ndokunga kuzvishandira kwavanga taura nezvako. Kwete kuzvishandira kwekuti kweke formal economy hamuna mari muno munyika.
Aha, thank you there, Mkoma Shinopusa. Let me go to Mr. Jim, mbobata wakadaro mwana mainicha kupako mkana, nimbo zokira kunawa nguvi. Mr. Nguva, I interrupted you. Go ahead, ngena kona hapo mtaka baba.
Ndikuti kona abantu babu nanzelele, kuti kune kama esintwini elihle, elithi umuntu ubongwa esefile. Hayi ngoba lelo kama vyabe sokubonga umuntu engasezwa, kodwa abantu ababebona ingozi yokuthi kona umuntu engabongwa ngemsebenzi ayenzayo esaphila hlezi esesiya ekufeni awone konke okuhla kwenzileyo. So umgabe lo obongwa kangaka engakasi mhlazana esefile uzabongwa kuphi? Kumbe kungayenzakala ukuthi kona afe kathesi esewone konke lokhu akwedlile njengakhona lokhu esikubonayo ukuthi kona phose konke aqala ngakho esasicabanga ukuthi kona kuhle usekuphambanisile. Usebongwa ngakuphi ngoba yonke imbali yakhe useyiwonile? So khona lokho yiko okuthi ukuthi khona nga umuntu ovela elizweni elifana leZimbabwe ezakhuluma ngokuthi khona umuntu osebhidlize umnotho weZimbabwe kangaka, wahawulisa abantu kangaka, wabulawa abantu ngegugurahundi, wayenziwa lonke lelo thuko olukhona namhla abantu beZimbabwe basabalele ngamazwe, bese kuthiwa umuntu lo uyabonga. Kanti umuntu ubonga lanxa esenza okubi yini, kumbe ubonga esenza okuhle? Ngoba umgabe yonke into ayenzayo kathesi into embi. Khangela kathesi lodlakela olwenzakalayo ukuthi khona unkosikazi wakhe uyasuka aye kwenza udlakela kwelinye ilizwe elifana neleSouth Africa okufanele ukuthi abantu beZimbabwe baphile khona ngokuhlonitshwa, bese sithi abantu abanjalo kababonge, kanti beyibo abaguguzela izinto ezifana nezenophobia. Abantu beSouth Africa basikhanyele njani nxa umama welizwe esuka esiyabhaqabula izizalwane zeSouth Africa? Khona lokho yikho kuthiwa khona abantu abanjalo abalemuli enjalo bayenzelwa ichefu. Lokhu mboni ngani kuyasiyangisa kakhulu. Labona laba abantu abamelana lento enjalo, mboni ngani kumele uthola bahlolisise ukuthi ubuchopho wabo buhleli kahle yini.
Aha, thank you there, Ncube nzaphenduka kuwe. Mkoma Jim, vaNcube vari kutaura panza, aiwa zvina maturo zvaitwa izvi. Vakutaurazve nenyaya amai Mugabe. Vanonzi vakarova munhu kuSouth Africa uku vari kutaiwa izvi zvinonyadzisa. Asi manga muchida henyu kuresponda kuna vachinoputsa, responda ipapo ndisandatora muterero.
Chekutanga vachinoputsa ndoda kuti vazive nyaya yekuti ivo nebato ravo reMCC ndivo vakanochema vakakumbira masanctions munyika yeZimbabwe, vachifunga kuti achabata vanhu vezanupf chete. Havana kuziva kuti kana naivo achavabata, zvisinei vadaro, isu nebato rezanupf richitungamirirwa nababa vaMugabe tiri mubishi rekugadzirisa ikonomi yedu kuti idzokere payakanga iri. Chekutanga chinodiwa munyika ndechekuti vanhu vaguta here, havakutofa nenzara here. Takarai takatorova command agriculture, takatoi hatisatobudisi mari kunotenga chikafu, tatanga tichiita makora apfuura, tanga tichirohwa nedzau. Mari iyo yatanga tichitengesa chibage takuchienda nayo iko zvino, takunomuta heriwedzi yedu, takunomuta zvikosiro, takuenda takunomuta makambani ari kuvharwa nemabhunu achienda nekunyunyuta kubudisidza nenhau yedu redu ratakadaiwazvo. Gadishe iri hamungangoiti nyaya yekurohwa kwe
kwemsikana kwemsikana ku South Africa.
South Africa na first lady mai vakagona rakaranga mapenzi kuda kuti uraira vana ve first family nezvirwere. Dai ndaito vakadhuze dai ndakatovabatsira maiva vakada kuti ndikangosangana nako kamusana kandongarova futizve. Tinoda kurohwa timahupo tinoda kuti uraira vana nechirwere cheHIV. Tete kwedza hatidi izvozvo mai vakagona tishamira navo kunyange mukadii kunyange kutemvizi inoita kuti mai vasungwa.
Tinomakanyara
mai haana kusungwa.
Jim,
akatosungwa inini ndakaposacrifisa kune vatichira nijeri racho.
Jim, mai ndo vakatadza kuranga vana vavo vachiri vacheche, vakatadza kurera vana vavo. Saka vanozvozvigona here nhasi amajaya akakura kudai?
Vana vavo vachiri vadiki ndokusaka vakavaranga vese. Havana kurova hwani, vakaranga vese. Sei muri kungomhanyira hwani diki? Vakaranga vana vavo.
Vakarova hwani. Vakarova
hwani. Vakasiya kukakomukomana.
Usati hure, kauzvizivi izvozvo. Ivara rinonyadzisira iroro. We are not encouraging such a kind of language. Tongo murespectawo musikana wacho iye.
Hure ihure, ukaona uri musikana uchienda kumba kwomukomana ukati waroorwa uri hure.
Aiwa Jim, don't use that language. Just don't use it. That's not the kind of language that we use on this program.
Okay, ndatotaura zviriko zvinogochinja here.
Jim.
That will never change.
Okay, bye-bye, Jim. We'll talk some other time. We just not, you know, we don't tolerate that kind of language. We cannot say such kind of language about anyone in ZANU-PF, or you, for that matter. I wouldn't allow anyone to say the same about you. Saga, we...
Zvinongotaridza kwavanobva sepolitical party kuti havana respect yemadzimai, havana respect yevanhu. Jim akakura akakudzwa mukaucha yekushandisa violence, mukaucha yekushishidzira vanhu, mukaucha yekutaura zvinyadzi. Saka paari apa hapana chimwe chaanoziva kunze kwekushishidzira, kunze kwekufunga kurova vanhu. Asi tinoda kuti tingotaura kuti aiwa vana Jim vanofanira kuziva kuti tasvika kumapeto nechihurumende chavamugabe, kuda kana kusada upenyu hwavo chaihwo hwasara hushoma, kuda kana kusada 2018 vamugabe vachadyiwa maelection. Vana Jim vachasara vakamira paiko, vana Jim vachasara vachiti kudii. Takazoona nyika dzakawanda dzine madikteta zvakadai zvichiitika, vanhu vachipiwa mazita mamwe emukurumbira pasina zviripo, vachipiwa vachitusumadzwa vatadza asi vasingaguma, vanhu vasingaudzwi kuti vari kutadza. So tinoda kungotingoti aiwa vana Jim seanai neku famba nezuva raakuda kudoka zeya kuti mangwana kuchaedza, ende hatitendei hatiwirirani nekushandisa violence nekushandisa mashoko akashata. Ngatirespektei vanhu sevanhu, ngatitarisei mafacts kwete kuva emotional nemaissues. Asi zvinongotaridza chete kuti vanhu vezanu vanhu vezanu.
Thank you the love more, please do stay on the line. Tine urombo nezvataura na Jim Kunaka, and as a result we had to let him go. We don't tolerate the kind of language that he was using here on the air, referring to Gabriela Angel, the young lady who was allegedly assaulted by First Lady Grace Mugabe in South Africa. Ataura zvinonyadzisira Jim Kunaka nemusikana iyeye. Saka naizvozvo tangoti timbosiyana naye zvanhasi, tichange chikurukura naye zvake pamamwe maprogram munguva dzinotevera. But zvanhasi tatraya kureasona naye kuti aiwa usashandisa mavara akadaro, sashandisa language yakadaro, asi aramba achingoishandisa, and as a result we had to let him go. Si yaxolisa kakhulu ngoJim Kunaka osakhulayo webandla leZANU-PF, okhulume amazwi ayangisayo angavunyelwayo esingawakhuthaziyo esingawakhulumiyo njalo emoyeni. Ubekhuluma ngonkazana ngontombazana obikwa etshaywe ngunkosikazi Grace Mugabe kwele South Africa. Ngalokho sithe ayikwanele okwalamhlanje Jim, ungahamba sizakhuluma lawe ngale kwezinye insuku, kodwa okwalamhlanje sikukhuzile sathi hayi ungabosebenzisa amabala anjalo, waqhubeka wasebenzisa. Ngakho okwalamhlanje bye bye Jim Kunaka. Injalo ubekhuthaza lo dlakela uthi nga uyahlangana layo unkosika unkazana lo ntombazana lo ubeyamtshaya ubeyaphathisa unkosikazi Grace Mugabe. Ayisiyonto esikhuthazayo njalo emoyeni udlakela olunjalo. Ati kurudzire mirizhonga pano pa Studio 7. Let's be civil, that's what we are all about. Isitimbotora mtereri mkoma kauta Elton za Mapinge. Magadi wa Mapinge?
Ati magasile.
Ai wati tribo eduka na mshifarao?
Ya, mshifarao cha isu.
Mainzo anyaya iri mudari runasi?
Nda inzo abati. Ndo bazo angu plataura wa jimwe. Wanga chitaura au mapuizi akanaka ndungira nao bati nda sungu pisa na nao kwa wataura. That kind of language ya washani saa kuti minuti wanga wachida kusa makutaura kuti asi nyari ponte kuti ini angu andi woni chagai pira vamgambi.
Murukuta mwoni chakai pira vamgawe kana kuti kutarwa kwezuva iri rekubereka kwawo
kuti public holiday. Kutarwa kwezuva iri kuti rigozo cherechedzwa vanhu vachipemberera zuva iroro.
Saka murukuti zvakanaka chose.
Ndiruti zvakanaka chose because vamgabe vaudhara kusvika izvo patiri panhasi is playing a pivotal role. Mwenye eno ye Zimbabwe yandi uye vamugabe tinoona kuti munhu akazvipira kufira munhu akazvipira akaenda kuhonda chita nevamwe vose vakaita kunyika ino igova nerusununguko ndivo vakaenda kuhondo. Saka kutarwa kwezuva iri chinhu chakanaka chaizvo, chinganzi chinhu chakaipa. Kunyange hakungoti zvavo kuSouth Africa vaMandela vakazoshaya zvavo, asi pakatotarwa zuva rekucherechedza kumusi wavakazvarwa. Amino kana dziri chokwadi, asi ndinovimba kuti ndizvo. Uye tinoona kuti vamugabe kutarwa kwezuva iri chinhu chakanakisa nokuti zviito zvavo uye utongi hwavo kunyange vamwe vasingawirirani nawo, asi ni kuona kwangu nemafungira angu utongi hwavo hwakanaka. Asi vamwe vari kuita despise dominion, vari kutati kuzvidza utongi hwavamugabe. Asi ndazwa pachitaurwa nemuteereri handisi kuziva kuti ndiani ataura, sanga achitaura kuti nyika haina mabasa watwati amenamen achiti nyika haina mabasa. Asi tinoona kuti vanhu vari kuda kuenda kundosevenzera varungu, asi tinoona kuti nyika inoi muchiri nevarungu. Taona kuti varungu ndivo vaiva kumabrazi vatema
vari kupi varungu vacho vakadzingwa nezanu PF mukoma vachiripo here?
Vachiripo yana
ndati vachiripo here varungu vacho sezvo vakadzingwa nezanu PF?
Aiva havasisipo, handiti havasisipo. Tinoona kuti vanhu vari kuda kuti vawane mabasa, asi ivo havasi takapiwa minda yekuti isusu tipanise kurima asi vanhu vari kuda kusiya minda iyo yatakapiwa vachida kuenda mumadhorobha kundoshandira vanhu asi isusu tisu vanhu vanofanira kushandirwa kutoshandirwawo nevarungu. That's why maiona varungu vasati vadzinga vachiri muno vaida mapurazi vairambira kumapurazi nekuti vaiziva kuti ndiko kunobva mari ndiko kune upfumi asi tiko zvino vanhu vari kuda mabasa emumaofisi vari kuda mabasa
emumaasi vasingasaka vamapenge saka rimai kamuvape mabasa varungu vacho kumapurazi ikoko sezvo takatora munda
izvozvo zvino zvichavapo zvino zvinogonika nokuti minda takapiwa asi vanhu havasi kuda kusevenzesa ivhura takapiwa iroro vari kuda kuenda mumatowns asi vasingazoti mabasa even ukatorima isu takarima izvii ndotenda zvikuru kwazvo nechirongwa checommand agriculture chakaitwa nemutungamiri wenyika nokuti gore nei takawana bumper harvest through that program iyeichocho vanhu vanofanira kupaona ipapo nokuti tava kudzokera nyika ino ichiri musadi region yaiva ifood supply continent country ndiyo yaisupplya food kunyika dzose dzemusadic saka taa kudzokera pachinzvimbo ichocho nokuda kwechirongwa chakaitwa nemutungamiri wenyika saka handisi kuona pane chakaipa kuti patarwe zuva
holiday. Aiwa maita basa tokumunzwisisa ipapo vamapinge. Regai timbotora vamwe vatereri asi tinotenda nepfungwa dzenyu nekupinda muchirongwa.
Alright, I'm listening.
Okay, thank you there. Ndiva mapinge vari kuti havazi kuona chakashata nekutarwa kwezvororo rekuremekedza kwavamugave. Nyapenduka kuwe mnumzana Ncube enda mkoma Love More Please also do stay on the line andimbotora mtereri nitole ngithathe umlaleli umpongeni Sithole eMzansi Africa. Kunjani Sithole?
Ngiyaphila baba, njani?
Hayi siyaphila, unjani eMzansi?
Ngiyabanda mani, ayabanda kakhulu namhlanje.
Hayi ayavalelisa amakhasi.
Asihamba wena.
Yeah, uluzwile udaba baba, akusiphi umbono wakho?
Ngiyaluzwa lolu daba mina, kodwa angiluboni luhamba kahle lolu daba ngoba phela masifika umgabe ngendlela into aziza ngayo, hayi angiboni ukuthi angaze aphele ehlonipho ukuthi azakuzalwa kakhe kube yiholiday. Hayi hayi hayi, sonto eright le ngoba phela imisebenzi yakhe kayikho emihle nje kuphela bona basebenzisa okwepolitics izani ukuthesisebenzisa ipolitics kugovernment kakhulu basebenzisela bona okokuthi bayenza into abayifunayo noma into yakhona noma abantu bengakudingi lokho bona bakwenza kuukuthi kube yinto esemthethweni kodwa ngendlela engiyibona ngakhona mina kusebenzi umgaba ayikho indaba yakhe ayiyenzileshe ngoba abantu phela bayahlupheka ayikho yena le yi-one into yakhona wakwavuka kusasa kuthiwe ucabanga into elengqondo ezoba right but konke nje mina ngikuboni kusebenza abantu bahlupheka akunani akunalutho akunalutho noma engavuke kwesezeka nje wabantu besifa nje kuvuka nje kuthiwe akasekho angiboni mina okokuthi kulabantu ababili abathathu abazokhala kuzokhala wona mota zakhe kuphela ayikho nje enye into ebambekayo kokuthi umgabe singamkhumbula ngani mina kanguboni kusebenza kakhulu kahle kahle enye into engizoyibuza kokuthi yena leyo into abayiyenzayo kodwa ma ngabe kungangena enye igovernment balakho ukuguqula futhi kusebenza kungasebenzi
hayi basho njalo abanye abaku-m d c bathi bengangena bona embusweni baza kucitsha lokho
ya vele kufanele bakuchithe ngoba kusebenza angikuboni mina kusebenza lokho ngoba vele ukuzalwa komuntu angeke eze kufake kube yiholiday ukuzalwa nje kwakhe nethi kufa kwakhe mhlawumbe kube kayenze ngcono nothi ukuzalwa kwakhe amboni nje lokhana nje kuphela izane ukuphesa yona ithatha nje enye into engelancedo beshone behleli phansi becabangana naleyo nto kodwa abantu behlupheka phandlela akunazimali akunani kuthi bacabange ngakho kodwa wona bacabange into enganamsebenzi angikuboni mina kusebenza lokho kumele babona bahlale phasi bacabange into ezilenqolo.
Hayi siyabonga ukungena kuhlelo mnumzana Sithole.
Ya ngiyabonga baba.
20 minutes before 9 o'clock is the time here on Studio 7, and the topic is the declaration of Mr. Mugabe's birthday as a national holiday. Good idea or bad idea? Please give us your views. Ndisanda tora mumwe mtereri gempenduge gumnumzana Tamani Ngube, youth activist. That's my homeboy. Mr. Ngube, I'm sure you wanted to say something in response to Jim Kunaga.
Ngithanda ukuthi abalaleli babananzelele ukuthi khona bangamahlumela odlakela lona lolo olungaba ngolomlomo olwamazwi kumbe olokwenza, ngoba khona lokhu ukuthi khona abantu abafana nabodimi kunaka bazavuka beyinkokeli kuzani uPF enje ekhuluma inhlamba, enje ethusela abantu, enje ekhuluma udlakela. Kuyasitshengisa ukuthi khona yibo abantu esizavuka kusasa thola sebegcwalise iphoyizeni engqondweni zabantwabethu ukuthi khona babaphi amagama banikwe lama-holiday. Umuntu okhuluma njengodimi kunaka ngabusasa ezavuka enikwa i-holiday eyokuthi khona kwazalwa umuntu onjengodimi kunaka. Banesiwa khona lokho mahlabezulu kuyabe kusithoni ekusaseni lelizwe. Njalo kunye abantu okumele bakunanzelele ukuthi khona eZimbabwe sinohlupho lokuthi khona inhlanganiso yezombusazwe iqina isiyo enkulu ukwedlula ingqondo zabantu. So kona lokho kuqina ukuzalwa udlakela, yikho kona lokho kuqina kuzalwa ukuthi khona abantu bethu beseparlamente bebe bephupha ukukhulisa amaphathi abo ezombusazwe ukwedlula inhlalakahle yabantu. Kuqina abantu bethethe isikhathi sabo esiningi bekhulisa abantu bebanika ama-holiday kanti ilizwe lithabalala lisenza kanje. Kona lokho mina angikhuthazi, ngikhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi khona bananzelele ukuthi khona akula bandla lezombusazwe kumbe umuntu omkhulu kulezi zalwane zeZimbabwe kule kusasa eZimbabwe njalo.
Mm-hmm. Qhube kubambile khonapho Ncube. Ndi also love more Rambori Parunare mwana mai ndimbotora mutereri va Abel Muvuti ku South Africa. Va Muvuti makadi.
Ndiri makadi wa kuroko.
Aiwa, tinofara kana muchifara ho.
Hai, tati kufara.
Chicha net.
Zviri kunetsa kuno.
Zvaka press.
Ndiri panda iyo yekuti vamugabe vapuwa status yekunzizo. State Federal Movement International Holiday. Ine ndinopokana napo. Nekuti mukaona mabasa akaitwa na Dr. Joshua Nkomo vachiri vapenyu. Haana kumbori gopinezo kuti munhu akashandira Zimbabwe. Why is it that vari kuda kuti vaite fanika vamugabe ndooga vakarwa hondo kana kuti ndooga vakabatsira Zimbabwe? Iyeti kuna vanhu vakaita fanika vananda vanini stole vakabatsira Zimbabwe zvakadarika ivo vamugabe vakazopinda mumashure vazani chifomeya. Handiti muzviona? Saka inini ndine against that idea plan. Nenyaya yakaitika kuno kusasazwa taakutosvika kutofamba mumarodhi nenyaya yekuti mudzimai wavo anouya kunoku oya orova mwana wavaridzi vakaregei kurova vavo itedi vanorova mwana wavaridzi dijitese ani munozvona? Saka zvese izvozvo izita rokuti mugabe rakaipa riri kupinda muno munyika dzese. Kusingapore uko kune zvakaitika futi kunana Singapore vakarova mamajournalist. Handiri muzviona? Izita rekuti mugabe ratava kuti isusu rakanaka rakanaka chii kana vasingakwanisi kubatsira nyika. Isusu tiri kuno kusouth africa tiri kutambura, vanhu vazhinji vari kungotambura, vamwe vari kutorera mabridges vachirohwa nemhepo vachirohwa nechanzi nokuda kwokuti utongi hwamugabe hauna kumira zvakanaka munyika. Handiri muzviona? Saka isusu tiri against that idea. Kana dai hurumende ikauya imwe nyowani ngavabvise zvese zvavakaita, hazvina zvatotibatsira munyika nokuti hapana chatiri kuita, hapana way forward yatiri kushanda nayo tichiita, hapana.
Saka muri kuti yogadziriswa sei nyaya iyi vamuvhoti
vozi kudaiso ngavaregedze vaite zvavanoda, hatinetiye patinoenda kunovhota.
panongo wina opposition party ngava bvise zvese zvakaita kuti asina zvazvibatsira izvi nyika yaya yanga yakanaka yai makoronga ega rega marodhi vopa munhu akaita kuti nyika inge iri makoronga ega rega marodhi vopa munhu asingazivi zvaari kuita munhu asina direction uye zvine zvekuti 93 years that imagine 93 years vana iye president Ian Khama vari kuresigna president Eduardo dos Santos vari kusiya but ivo at 93 years why can't you think kuti regrind chisiya zvinhu zvindisiyirewo vadiki wedza muzanupf wedza mumdc wedza kune imwe political party zviri nani pano kuti tiyambe tingonzi vamugabe 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 hapana zvava kutiitira chii
aiwa tinotenda vamuvutiira
as a nation hapana
tinotenda vamuvuti nekupinda muchirongwa
totenda nemaita basa nekuti batawo panhu pawaya pa murambe ndingoti bata tichitsva kuno
aiwa tisaramba tichimufonera
maita basa
Thank you there. That's Abel Muvuti making an argument that, you know, why should Mr. Mugabe be honored in this manner as if he's the only person who went to war, he's the only person who liberated Zimbabwe. He argues that there are icons like Ndabaningi Stole and the mighty, mighty Joshua Mkabuko Nyongolo Nkomo, who are not being honored in a similar fashion. We are Choge, Umuvuti, Utukulabanda Bafana Labo, Ndabaningi Stole, Labo Joshua Nkomo, Aba Melukuti Ngaba, Sonichwa, Ngendela Epage Meyo, Uwezula, Yena Umongameli, Robert Mugabe. Lovemo, before I come to you, let me take a listener here. I want us to talk about, I understand that as the MDCT youth, you had some activities today. You'll be telling us more about that. Kotwa singaka ngenike kulolo taba study umlaleli unkosi yami emzansi kunjani nkosi
ngiyaphila baba kunjani wena
hayi siyaphila nkosi enkulu kunjani kona ngapha
hayi yabanda nje khona kodwa
hayi isikhathi sakhona
ye ngifuneke ngicazulule kulolu daba lethu esikhuluma ngalo namhlanje la
suphakade ba
ye inkinga yabantu bakithi kuthi mase sikhuluma indawo ezifana lalezi abantu basuke babe too emotional ngendaba yakuthi uyiphathi yiphi lo uyiphathi iphi kodwa thina masikhuluma la endabeni asike sikhulumeni singamaZimbabwe kahle kahle angiboni mina ukuthi umuntu ongowezani nxa engumuntu othanda izani ngenhliziyo yakhe yonke sibili angathi next year ngaba election umgabe abe nguyomelela iphathi makuthiwa iphathi ezaba ile future empilweni I don't think so eZimbabwe sinje angiboni ukuthi into esingayifuna kukhulu umgabe kuyini mina lona sengikhulu osomelele sathi umhlala phansi anika abantu baqhube ngoba ilizwe lela lizoqhubeka even after umgabe ilizwe lizalala lokho esiyaphambili angiboni ukuthi umuntu ole normal state of mind angathi iZimbabwe at this particular point in time izinto zimi kahle angiboni lokho mina manje ucomrade Jim Kunaka asazefuna ukuthi ngabe la umunye ongengezele ukushaya abantu futhi uvele kuyacaca nje indaba yabo labantu ukuthi kuthi nje nxa ukuthi umuntu uzwa into zezanu ungumuntu wa wenye iparty ungazange ube umuntu wezanu awungayi understand le ndaba laba abantu they are violent they kill people they brutalize people they beat people like what comrade Jim Kunaka just say yinto abayiyona vele kathezi sigcwele umhlaba wonke sidlala ukuhlupheka ukanti ekhaya bekuride tasongelisa ngisuke ekhaya mina manje ngemoto encane ngithi ngiyebona abantwana amapholisa from Beitbridge to Harare uma ngobe kumele siwuhambe nge-6 hours sesiwuhamba for 10 hours ngoba every 2 meters kunepholisa every 2 meters kunepholisa azange sikubone sikhula konke lokho makuthiwa izinto zimi kahle eZimbabwe why amapholisa wonke esemgwaqweni njengakhona ukuya ngiyabonga
mina. Hayi siyabonga Nkosi enkulu ongena uhlelo ba.
Ngiyabonga, ngiyabonga ngiphinda njalo.
Hayi siza kwenza njalo. That's Nkosi yami bari kuchema-chema nemapurisa yanzi akazara mumigwagwa bari kutswaga echoko muhomwe utike akulalizwe elinjalo. Tamani Ncube is back but first Love More Chinoputsa. You had some demonstrations today, Love More. Tell us more about that. What were you guys all about?
No. We didn't have demonstrations today. We had a National Youth Council where we reaffirmed our commitment to pursue demonstrations, especially against the Zimbabwe Electoral Commission's running of the 2018 elections, where we say that we are going to up our fight against the ZEC to ensure that they will do the elections in a proper manner. And we also resolved that as the Youth Assembly, we are in full support of the alliance building process that is happening in the country. And we also castigated the awarding of 1 billion to the Robert Mugabe University, where we said that money could have been put to good use if it had gone to the existing universities to make sure that these universities are able to function well. And lastly, we also touched on the abuse of the taxpayers' monies by the two Mugabe boys in South Africa, where they are busy abusing drugs and busy abusing our taxpayers' money by staying in fancy hotels at the expense of our suffering taxpayers. And we were only advising Robert Mugabe and Grace Mugabe to probably consider leaving office and concentrate on nurturing their boys so that they can do better than what they are currently doing. So it was not necessarily a demonstration, but it was a meeting that came up with a number of resolutions.
And that goes back to what Tamani Ncube was saying, that it's amazing how these ZANU-PF are groveling, wanting to appease and honor Mugabe while he's still alive. You mentioned the issue of the Robert Mugabe University, which will be built to the tune of $1 billion. Money, critics say, could have been better spent on developing other underdeveloped universities, such as the National University of Science and Technology in Bulawayo, the Lupane University, and indeed the Zimbabwe, the University of Zimbabwe itself. Mnumzana Ncube, vaya kuluma balaleli lapha. Abanye abasithumela imbiko ku Facebook lapha kukhona omunye kuthiwa ngu Onesimus Matereke. Uloba ngesishona yena uthi hanzi naba Matereke, ini ndiri kufara chaizvo nekuti tange takasarira South Africa ine Mandela Day. Isu tave kuzovawo nerudo neredu rinodaidzwa kuti Gushungo Day. Vathokoza abanye lapha Ncube.
Hayi, Nkomo, kunesitsho esiNdebeleni esiyasithi khona abanye bathi nxa kulinyiwe wena instead ukuthi khona udlelwe emasimini zinkomo kumbe zimbuzi uyedlelwa izinja ingani ulime inyama. Yikho kwenzakala kithi kwele Zimbabwe. Nxa umuntu eza kuthi khona kule Mandela Day, uMandela lo sowadlula emhlabeni emqathanisa lo Mugabe okhona, yikho phela lapho esibona khona ukuthi khona kithi kungumhlola. Kodwa ke mhlawumbe ukuthi ukuthi khona phela ngo-2018 siya ekhethweni, kambe siyafisa yini ukuyakhetha abantu bona laba abangumhlola onje, ngenxa yokuthi khona nanzi phela impawu zombuso weZANU-PF ukuthi usukhithi kasezivela. Uphawu lwakuqala kuyukuthi khona sebesebenzisa amandla ukuthi khona babuse, okunye sebesebenzisa lokhu esingathi yi-blame game ukuthi khona babe beshona lo nalowo ngezizathu zokwehluleka kwabo. Okunye nako phela sebesebenzisa la mabutho kumbe la mapholisa ukuthi khona bathaya abantu, nampo futhi sebesebenzisa lentsha ukuthi khona iphelelwe ngumqondo, iphelelwe yikusasa. So sisiya ku-2018 ekhethweni, kambe yibo yini abantu esifisa ukuthi khona basikhokhele bona laba? Njalo okunye ngithanda ukuxwayisa ukuthi khona kambe bona abantu beZANU-PF bacabanga ukuthi khona lokho asebekwenze elizweni leZimbabwe balelungelo lokuphiwa elinye ithuba ukuthi khona baqhubeke ngalo umonakalo yini? Ngakuyikuthi khona bafisa lelo thuba elokusonela ilizwe njalo. Mina ngithi abantu beZimbabwe abasukume ngokunengi ngo-2018 babatheleseni ukuthi khona ngeke sibuswe ngumuhlwa into esibhidliza sinile.
Thank you there, Mr. Ncube, and please do stay on the line. Sevachidiki MDC, love more. Chirongwa cheku tsvagarutsigiro cheku mobilizer chiri kufamba sei?
Chirongwa chedu chiri kufamba zvakanaka nekuti tava nevanhu vakasiyana siyana vakawanda vataisa mumacommunity zvakasiyana kuti vafambise shoko rekuti MDC ichakwanisa kuzoitei kana kuti vanhu vanzwisise the message yatinayo isusu seMDC kuti tapinda muhurumende nekuti isusu tinotendera kuti muna 2018 chiri kuzopinda muhurumende asi tinoda kuti vanhu vange vachinzwisisa kuti MDC yakasiyana chiine zvamo saka tine vanhu vatiri kushanda navo tine vanhu vatiri kutuma mumacommunities iko zvino rwendo rwuno semusangano takati marali tichaita zvedu asi tichaita pano neapo basa redu guru richange riri mumacommunities basa redu guru richange riri rokufambira vanhu mudzimba basa redu guru richange riri rekutaura nevanhu vari mumabasa avanoshandira kuti vatinzwisise kuti vaone zvakakoshera kuvhota kuti vaone zvakakoshera kuchinja hurumende iripo saka ndozvatiri kuita tiri kuona sekuti zviri kufamba zvakanaka ende uye vanhu vatiri kusongana navo vari kutaura kuti vatomirira kuti kana chirongwa chekuvhuriwa chokunyoresa kuti vanhu chavhuriwa aiwa vachange vachizombonyoresa zvakasimba vachizotaridza hurumende yezanu kuti inokwanisa kubviswa kana yarasika pakuchengetedza zvido zvevanhu nekuitira vanhu zvakanaka sezvairi kuita so hasha dzine vanhu dzekushayiwa mari mumabhank hasha dzine vanhu dzekushayiwa mabasa hasha dzine vanhu dzekumbunyikidzwa ndizvo dzichatibatsira patinenge takupinda muna 2018 kuti tigokunda pasarudzo
muchaita bhora mugedhe here kana kuti bhora musango
bhora riri mugedhe bhora rinenge richifamba nababa vachangira zvinhu zvishoma zvakanaka sekuona kwauri kungoita nekunzwa alliance iri kuumbika zvakanaka zvinhunga zvikozvero zvanga zviripo zviri kugadziriswa munhu wese anenge achifambira pamwe chete achingoti shangirai chete chete sare chete chete muna 2018 saka tine chivimbo chekuti aiwa bhora richapinda mugedhe baba vashangirai vachiritungamirira tichienda kustate house tichizovandudza upenyu hwevana vezimbabwe nekuti isu seMDC hatisi kutsvaga kutungamira nyika chete aiwa tiri kutsvaga kuvakurudza upenyu hwevanhu tiri kutsvaga kutransforma nyika ino kuti nyika inge ichitungamirirwa muzvakanaka kuti nyika inge ichiwanawo upfumi hwarasika kuti vana vezimbabwe vanga vachikwanisa kudzokera kumabasa upfumi hugoya munyika tigogara zvakanaka tisingambunyikidzwa
aha thank you there chinoputsa asi baba achatunga vacho vanokosera mumisangano hongo nepese pese paanogara asi he's no push over as we have witnessed in past elections
rino vacharara vakamuka nyika yaenda
that's a good one they love more Ncube your tenor please give us your last word
I want to strongly advise Zimbabweans that they've seen the dangers of creating an idol out of somebody. So as we move to the 2018 elections, we must be aware of what we are creating because we are going to suffer as a subject of our choices. We are suffering now because we elected ZANU-PF in 1980 and we created a god out of Mugabe who has turned a devil upon us and we are suffering because of those choices. So, people of Zimbabwe, you must be very wary as we move into the election mode so that we elect leaders who will be cautious of who we are and who will take significant concern of our needs and wants as a people. So, I advise people to elect leaders and stop this habit of electing dictators so that they play around with people's lives like what ZANU-PF has done for the past 37 years.
Mm-hmm. Thank you there, Ncube. And the last word goes to our two last listeners, Pana James Sanyangore. Hanzi, tangatanzwa nekushainirwa kuno Johnny. Hey, Mandela Day, manje, tavanere duo zuwa. Asi mkoma John hanzi tibvirei apa nezuva renyu remugabe National Youth Day iri and that does it for us tonight thanks to our guest that's the Love Mochinopusa MDCT Youth SG Jim Kunaka ZANU-PF activist whom by the way we booted out of the show for showing for disrespecting you know, the South African girl who was assaulted by Mugabe. And, of course, Thamani Ncube. This is Ntungameli Nkomo. Kuna Zimbabwe.